manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilip News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks Nesangano re International Fund for Animal Welfare vosaindirana nachibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica ekubatsira kuchengetedza mhuka muwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilip News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Vanyusi avari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiitiko chekutara zviri pamutemo pachaiswa chiumbwa chava Machel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama uri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe navanyusi vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane zvibvumirano zvekuita business ngazvinyorwe asi tipode tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma jonere chekuti tiwane magetsi kana magetsi kuna achineta nekuti kana magetsi edu achidhura achinetsa kuita kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique aiwa chibvumirano chakadaro chakanaka zvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu zvino mungarawa dzekubheira nekumaputu nokuti padyo kupinda kuDurban kana zvibvumirano zvichinyora zvakadaro aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavanyusi kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zviri kutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima.
Chipondo chekuti kana vatungamiri venyika vachiuya kana nyika yakarongeka vanouya nevaridzi vebhizinesi vacho asi ndatinyanya kutsanangurira kuvateereri kuti madyidzano ekabhora bhasa nezesa ndevebhizinesi kana vanomanaja kabhora bhasa hydroelectric power station vachitisa kuti kana tichipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance kana isu seZimbabwe tisina mari yacho hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavanyusi navamunangagwa nekuti ndezvebhizinesi. Kana Mozambique Port Authority nanaZimtrade vakabata vari represented mumadelegation acho zvinofamba asi kana zviri zvepolitics zvekunyeverana chete aiwa hapana chinofamba kungotaura chete.
Kune wamo wanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa asi chinozobuda chichibatika hapana munotiwo
apo tinenge tiri chekwadi nekuti kana ngati zvine kuti zvibvumirano zvakawanda tine zvibvumirano zveAfrica Free Trade Area kune COMESA kune SADC bilateral relations zvacho magreements akawanda chiripo ndechekuti parliament yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo President Mnangagwa vachidaidzwa kuparliament naminister of trade maisekaigenza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti kuaudit nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa saka hatingazive kuti chii chiri kubvumira nokuti urombo huramba hunokwirira chikafu chironga chingodhura mari yedu inoramba chiudzikira mutongi wenyika hwejekerera hakuna saka tichingoona ichi vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei asi zvandataura ndezvidzidzo zvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho zvinonetsa kunge uchinge uri kupopa nachinhu chakusingazivi
kwauyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vaSamora Machel munoti nedanho iri
chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukoma zvinoza kuti hapana chakaita kuti vanhu vakabatirana mhondo vange vachikudzana asi izvi zvese tombizi taneta nazvo hazvina kana basa hazvitibatsiri hazviunze mari takaparadza mari tichigadzira chitombizi changu yaneyanda muna Samora Machel imomo ndemaidi muna Samora Machel wake momo asi zvitombi hazvibatsiri handizvese takazvidzidza zvanarodzi muna dedlin zvinoziva zviripo zvekutaurira madeliberation museum zvinobatsira vanhu vehiti asi hazvii matire kutungira chingwa kana kutipa mabasa kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe
vanoongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7 kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yezimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuHwange National Park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimpark Partner Sheparao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIFO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuHwange National Park kwekare. Vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti Zimparks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe.
Kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kunoti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa, tichiwana mafuta. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha kwo kwavanoendawo vachinodziswa zvinyowani kushandiswa kwemishina ichizvino zvino madhroni nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tibatsirana navo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke.
Vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muHwange National Park mekare pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane chouviri izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo.
Mukatarisa muHwange National Park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka. Pano nepapo panoitawo matambudziko asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIFO vaJimmy Omandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimparks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi. Vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yeHwange National Park nenharaunda dzakapoteredza kwenguva yakareba.
Bvumirano yekushanda tese kwemakore akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basa remarangers kuchengetedza mhuka, tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuHwange National Park matourist, tisapote marangers neresearch kuchengetedza uwanikwa hweZimbabwe, pamwe chete nekubatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yeHwange nemhuka mucampfire area. Tinotarisirazve kuti nguva yakareba inotibvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba dzichienda kupi toona zvekuti madevelopments anoitwa mumacommunities ari around angaitwa sei tichizotarisa zvenzira dzeclimate change kuti mvura inoba muhange inokwane here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa
mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepa nhau repadande mutande reconservzim vajohn castim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zimparks nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura sehwange national park
izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuhwange National Park takatarisana nenyaya dzenzou ndodzati wandei kuhwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese saka rubatsiro runoenda kuhwange National Park rwakakosha nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese itedzere zvimwe chete
kuhwange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muZimbabwe uye ibandiko reKavango Zambezi Transfer Conservation Area Kaza TFCA uye yakakosha pazvirongwa zveIFO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvehwange National Park muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide zvichakadai chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeshalom mining corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yemanapools national park iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neunited nations sedzakakosha kana kuti world heritage site asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vapolite kambamura vakaudza paramende nezuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neshalom iri kunze kwemanapools national park uyewo vemining affairs board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxo Kapachao avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifanirwi kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachawo vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi eantiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa
yakatikoshera zvakanyanya hanzvadzi nemhaka yemishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore aunongowa uchimwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue saka vazhinji vedu tinozosvika paku rivara kana kutatozodopedzera tanwa kuti mishonga yacho
nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV amai Muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakumi maviri nemana 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nahwo amai Mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inhomba
kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika
vatiwo senyika mishonga iri kunwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru
saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure unoba kunze izi toga atishu kwa nisi saka shakato naka kutitione kuisa misono pamwechete tishidzikisa pfungwa dzedu kugamushira science yatibatsira kuti wanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti nakinokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Saka hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness, uro rinoshanda zvinoita kuti tidzivirire HIV. Asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors kuramba vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi riva Donald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Munanya mavhuvhu wa2021, kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore gumi nemashanu yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umisha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari nekutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni 25 kana kuti 25 million vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzirisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana, vaite vana sachigaro vakasimba vanobatanidzira United Nations, boka renyika dzose dzapasi rino, neAfrican Union, boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vana sachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka, dzinoda kuona upenyu hwavanhu huchichengetedzwa muSudan. Kwozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika, vanosanganisira makereke omuSudan, vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan, zvichibatanidzazve voutongi hwavanhu vomuSudan kwa madishe kana masadunu kana harimu wa miririri wa wanu wese iwa wawaga alapadare iri na ya Sudani inofanwa kuzaiwa noku kasira kitrakti upenyu wa wanu wa Sudani ugo chengetezwa pasa ita kuparara kutamuzika kwa wanu kana shisungo shabuda ipapa inosanganisira kuti tave negwararo utongi ugalano unobva mapitsi okusarudza urumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura namavhilas musanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapupuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva richitanga nainzi parliament kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parliament iri kushanda zvakanaka. Makomitees edu ari kuita basa ravo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tirikuita basa zvakanaka. Asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomitee edu asakwanisa kuita basa zvakanaka dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu. Ka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubuda zvakanaka. Koitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotikidzirwa voona vakubudidza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona zvekuda basa zvakajeka zvisina kunyadida. Masimba tinawo sabumbiro yeiri yenyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende uye mastanding orders zvakare ane tama simba iwayo atane dzinguva vamwana kuti kamire ndo avuchi kuti dzabude kuti
panaka vatogare pi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambise zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachita hori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemandondaring vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya
indoti kana paine panokonekwa kuferekefetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu zvoi zvitova kuti isu separamende toita tongotadza basa redu izvi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzi muhouse speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwavo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwazve zvakaonekwa neAl Jazeera ngavaende vanoferefeta tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa haungauyi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rwezimbabwe uine muchuchu uchingotsva nezvinenge zvisipo kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani ingava yehurumende kungava papi panenge paitika chunhu kune vamwewo vane vasingadi kuti zvibude iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuindawo pavasingafaniri kuita asi kana uchiziva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo munhu haafani kana kutombotya unotongoita isu separamende tine kodzero spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu kana vamwe vanondinotarisa zvaane politics mukati zvabuda mumandeti yedu semaparlamentarians ndopatoti aiwaka tabuda mugwara rezvatatifanira kuita kunoongorora hakurambidzwi munhu kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders zvinorehwa nebumbiro romutemo handifungi panonga pogana nazvo kuzvichingoitwa zvakanaka
vagonese hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo
chekuti munyika medu pane zvinhu zvoita kutikirizwa kwamakomiti eparamende neoka pakabuda nyaya yamaleptop aya inzaitengwa nama9000 pane makomiti afanirwa kunga achongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei akazotikirirwa kukanzaiwa ngazvitirwe zvitwe nezvake zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman wekomiti yeagriculture vawazigadhina pavainzi vaferefetwe zvakare hapana zvimwe zvakazima dzobuda zvakajeka sochienda kunyaya yeAl Jazeera nezvino pakabvunzwa mubvunzoyi pane kamba yandaichitenderera yandaichinzi yakabva kuna spika pawakabvunzwa mubvunzoyi nezvino nyaya yacho yakambodhambwa-dhambwa tisingatozivikuti kudii kana majeriti spika ine handitozviziya kuti mingira zvofuana spika zvakare havanonazobuda pachena kuti gagagaga vangotara vachanisa mubeli news unyesa haungagoni kuverenga mapepanhau musiyoyo
vatogare pipindritins
pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichiinda kuparamende uku maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth
vagonesi
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva kuti dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita mashandira azvofaaerekerere zikanzi parliament haisi kufita makomiti asati asiti
manzwa kubva kunhengo yeCCC varumiriri vemutare central vainocent gonese pamwe chete nevanokokera nhengo dzezanup f muparamende vapupurai togarepi pahurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu estudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 ini ndini Jonga kandemiiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiya mina Standikile Mhlanga. Thank you.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2023 ngosithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMvimba eJujume Fondolwane lakwaMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo esezixade izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMoyi uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho owakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezikazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We got to commend you, President Nabakufo.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usigcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lilembali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Ithembisa ukuba eleZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kuzancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi nezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Lokho ngithi Zanu ayisho Zimbabwe, Zimbabwe ayisho Zanu.
Incithi kwezombusazwe uMnumzana Rengezela Gumbo uthi eZimbabwe liqhakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi leAfrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashua kakhulu u-ED leZanu-PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhe ebehind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi you are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, uNyusi is one of these authoritarian leaders that we have in the Sadc region. So it doesn't change anything.
Emkhosini Munye, uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezikazi le-Africa azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe womabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelwano zokusebenzelana enhlangothini ezijene zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana ukwethembana nobungane unyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathintambo wakhe ubona ngezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umfuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu, umnomzana Paulus Ntini, uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i-$5 kanti kusukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakhatshana kweze-development badala kuyasidimaza.
Umnumzana uzamani Ncubelaye ugcizelele kulokho.
Bebafumbathisa izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela ukhansili we-Falls akathi kungedani manje. Kuthi ukuthi laba abantu laba kuthi ukuthi kube yimpambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi speciala olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili we-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Falls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5.
Ibandla le-CCC lokho liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisa kombimba eJujume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigcwele impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokhi Ncube.
Izilwane zibhokile khonapha saphelela inkomo sathithi yitiki from nje ihlobo lonke lelinkomo zethu zisigcabeni so khonapha
Izifuyo zibamba ziphi kahle kumbe kazikhethe
kazikhethe kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile siphelwe inkomo kuphela iqiniso lihle kanengi impela manje ngakuza abathi abakhule from nje ibimba umapha usiyakhona nedijuza abadala abasiphelele izifuyo ziphelile impela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo
ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho
singakwazi ngoba sinokhansili sizoba nochairman wekempaya ukuthi sikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona uchaye amapicture nje kuphuma la uchaye into ezingu-4 ngihambi ngabo-January then zazii zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele so owabathethi kunezilwane asika abathethi kodwa labo bavumelela wabathethi esitini ukhansili uthi uyaripota mina nje ngingumuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngikuthi amafoni ami athethe ngaphi from Bulawayo zethi ngabancedisana la fona lokho bebuza ngempilo ngasina ngisithi ayi kungcono ngikunikeze ukhansili the chairman wekhempaya ngilandele lezinto engizelezo likhulume lawo bathi ngendlela eliphendula lamhla labo bengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa bengifithi ukuthi sebekhulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engingaseze ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter wetha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcele ye game reserve yewandle le Tsholotsho kubuye futhi leBotswana nganqane so mas patrol akasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo so sibizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo monakalo ngapi imizamo yenziwa minengi sibili ntunga.
Lo mnumzana Zuleki Nyathi ukhansela ka Ward 10 ePlumtree obexoxa lo ntungamili inkomo we Studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks. Umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu we-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. inkampani yamandla kagesi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagesi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele ephalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende ole-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedalele ephalamende umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hathi iphalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association, onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi, sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangelele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yasichungwa yabe ngabantu ababotshiweyo. Ngalo kungenzakanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa, la ma-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusizo ukuthi silohulumende othi ngathi size sejekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokutshonda kulobugwele gwele kulabahuquluziweni sasebeqanjiwe okusegcekeni, sikhangele ukuthi hhayi ludaba luzasebenza ukwenza ukuthi abanye bafundele khona kuthi umuntu oganga ezimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esikhathini ayisindicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu kona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacaphuka kakhulu kungani ebeulala izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi, mina kokuqala okungase kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana uphikisane nombusazwe okhona, ukutshontsha utshontshe uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzeukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodli kahulumende, kuligolide labantu bezimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali siyatshontshwa. Abantu babekhangele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, nganguhulumende olalelayo kumbe uhulumende owathi into ayenza abuye ebantwini, kube nekhomishini efakwayo ibuye ebantwini ikhomisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiyacuzinda, kodwa i-public ithile kuthona njalo singakhohlwa phela ukuthi ileya nto yosento yokuqala lesi sindileyo leyani yamadiamond ekhumbulayo omkuye emarandi eyadisaplayo emaledubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadedi dube batshontsha. Baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha, kodwa hhayi akula muntu osebe wakubothelwa khonokho. Abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungavuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi laba abasithetheyo ukuthi sithethe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusilo ukuqinisa ukuthi akulawufakazi okweneleyo.
eqinisweni ngebe abantu bona labana babekhonjana kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali, imali yangikhona izakuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi. So akunatenta laphana. Uma ungakhumbula zimele into zabo-Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele ngayo aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ihluze sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siya ngayo, kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye uthi wayivala indaba ephalamende and ngibona beyivalwa ngospika wephalamende. Kambe uspika wephalamende okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss, kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iphalamende ivuse siya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le phalamende e-aggressive, iphalamende ekwazi ukwenza ama-checks and balances ku-executive. Okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu ezabuya ayistophe leyo nto ngoba amaphalamente arenze kuthi ngabe sekwakhethwa e-committee ezi-investigating iphalamende separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times izinto phethe ilizwe iphalamente impeache ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugange okunje kusenzakala bathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU leyebulawayo Progressive Residents Association esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inezinathi ezi i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala inenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala too expensive, asiwakwanisi ukwanitha ama-demands angikhona. They are too expensive. So kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo, akulanto ozayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala i-ministry ibiye le mbuzo yabo abangafuni ukuthi kuxoxiswane, imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube umgcinisikhwama wenyenjalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo embono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I-2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqaswa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali. Lamanye ama stakeholders generally ama community leaders uba divider njani abanye ubanike uday 1 abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala abazali bacina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Usenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lokufiyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba futhi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisangani i-trade.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Kulabo ke abafuna abafisa ukuthi ke bezwe ezinye indaba zethu lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.